chirikupa kuti vana vatore zvinodhaka vamwe doro nokutora madrugs aya inyaya yekuti mubereki haana kubatsira mwana kuti ave neclear cut vision of what he want to become kana akura. Saka mwana anozotaura upenyu hunenge hwehoto inongoenda chero paenda mhepo. Nokuti kana wakuziva kuti ndoda kuita social worker, ndoda kuita human resources administrator, ndoda kuita basa rakati, une humwe hunhu hwaunodevelopa, hwaunoumba, hunoita kuti uzosvika pachinangwa chako. Zvekare zvevabereki vari busy kutsvaga mari kuti vafadze vana vavo, asi vasingatauri nevana. Saka vana they feel neglected. Vana havana munhu ari kutaura navo. Yes, they are fully provided for, asi havana ari kutaura navo kuti upenyu hwakamira sei. Saka vabereki tikamira panzvimbo zvinogona kubatsira kuti vana vedu vasava exposed, vana vedu vasapinda muhunhu unovaisa panzvimbo.
Tingati here dambudziko iri ranetsa muHarare chete ndo matakaona mavhidhiyo aitenderera pazororapo?
Inyaya inosuwisa. Kunyange zvazvo mutemo usingabvumiri kutora vana mifananidzo nemavhidhiyo tichisambadza zvisina mvumo yavo, asi tokutoona verimwe divi social media yakabatsira kuexposa nyaya dzakadai. Asi chakakosha kuziva ndechekuti hazvina kuitika muHarare chete. Isu takanga tiri kumanekaland musi iyoyo, tikatomboti ngatitendererei kubva na9 o'clock dzeusiku tichiona kuti vana vari sefu here, zvakamira sei munyaya dzekuchengetedzeka kwevana zvechokwadi. Takaona vana vari munzvimbo dzaifarwa, vana kubva pamazera as young as 9 years or below vachifara vasina mubereki, pairidzwa mimanzi, pachitengwa, pachimwa doro, vachitora zvinodhaka vasina mubereki. Kureva kuti mubereki akanga akavata kumba achiregedza mwana kuti ha musi weChristmas, but that one day zvinogona kudistroya upenyu hwamwana wako. Saka zviri kungoratidza kuti vabereki hatisi kuchengetedza vana vedu, ndosaka vana vachizowanikwa vaakuita zvinhu zviri risiki zvinoisa upenyu hwavo panjodzi.
Saka ivo vana vadiki vochibatsirika sei mudambudziko irori?
Kubatsirika kungaita vana ndekwekuti vabereki vawane mapositive parenting skills. In issue yatokuchema kuhurumende kwedu kuti ngavaite mandatory for every parent muZimbabwe kuti awane maparenting skills. Nekuti kana mubereki akasatora nzvimbo yake, akasamira panzvimbo yake, maefforts ese ari kuitwa nemapastors nemareligious leaders vanochengetedza tsika dzedu dzechivanhu anogona kusabudirira. Takatozviona pacovid kuti vanhu machechi akavhagwa, zvikoro zvakavhagwa, vana vakaita nhumbu dzakawanda, vana vakatora zvivanotwa zvinodhaka, macases acho akakwira. So mubereki akasamira panzvimbo all efforts by pastors and religious leaders kuumba morally conscious society anogona kusabudirira. Mateachers maefforts avari kuita kuti vana vedu vange vari empowered educationally, vana vedu vange vari independent anogona kusabudirira kana mubereki akasatora his important position muupenyu hwemwana, anogona kusabudirira kana mubereki akasamira panzvimbo